welcome to Life Talk this Friday, October the 29th, 2021. I'm Marvelous Nhlanganya. We are broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic.
And I'm Tungamili Nkomo.
And tonight on Life Talk, we will be looking at the COVID-19 situation, and we'll also look at the issue of sanctions. And also we'll take a brief look at what is happening regarding the ex-combatants who were arrested this week following their picketing, you know, due to their disgruntlement over their pensions.
Indeed, Mav, the update on coronavirus, yesterday there were no deaths recorded in Zimbabwe, which is very good news. But there were 72 new cases that were recorded, meaning 72 people tested positive for COVID-19. The Minister of Health also reports that 5,797 people received their first dose of the coronavirus jab, while 8,424 received their second vaccine, meaning that the cumulative number of people who have received at least one vaccine is now at 3,293,882, while those who have received their second dose are now at 2,574,836. And the number of deaths now stands at 4,675.
Yes, Ntunga, and looking at the COVID figures since the pandemic started last year, the Ministry of Health reports that as of the 28th of October, there are 132,880 confirmed COVID-19 cases in the country, including 127,596 recoveries. And like what Ntunga said, unfortunately, 4,675 people have succumbed to the COVID-19 pandemic and COVID-19 since the pandemic started in March last year. So a bit of bad news there. And also, like we said, we are going to be looking at various issues that are actually happening in the country. Right now, as we speak, Ntunga, there's also a ZANU-PF conference currently underway. And today we also saw the MBC Alliance having a press conference regarding the special UN envoy that visited Zimbabwe. And also, you know, they had a lot to say about her. So we'll be discussing about that issue as we go into the program.
Yebo, Mav. Lingaba lichona njani emakhaya. Siyadibana kuhlelo lwe Live Talk. Namhlanje siphatha udaba lwesithunywa se-United Nations u-Alena Dohan. Yena ugqibe uhambo lwakhe eZimbabwe izolo. Abaningi lizakhumbula ukuthi ubizwe nguhulumende we-ZANU-PF ukuthi azephenya umthelela omubi leli bandla elithi izijeziso ezethezwa amalunga e-ZANU-PF zilawo kuZulu weZimbabwe ejikelele. Siboneke sethula umbiko izolo esithi ngempela izijeziso lezi zilimaza uZulu makhaza, ngokunjalo iMelika leBrithani kumele ezesule lamanye amazwe afana labo Canada labo Australia. Kodwa lamhlanje sibone ibandla leMDC Alliance liphikisana lokukhulunywa ngu-Alena Dohan. Sibone ubaba uTendai Biti ongumsekeli kaMnumzana Nelson Chamisa sethula umbiko esithi yena uDohan ube biased kuphenyo lwakhe ngoba ubengafuna ukuzwa, ubedazinkane khanye engafuna ukuzwa obe kukhulunywa i-MDC Alliance. Uthe ubiased, she was very intransigent, lokunye okunjalo. Ngokunjalo uthe hayi kabavumelane logwalo lwakhe lolu. Uthi njalo ubabubiti izijeziso zilimaza labo eza abanikazi ungawonta amalunga eZANU-PF. silombi kokabithi sizawudlala kusigajana esilandelayo kodwa yilo udaba olumqoka esingalo lona lolo lamhlanje kukhona okunye siza kuphatha udaba olufana lokubotshwa kwama-veterans besenkantolo namuhla sizalipha i-update ukuthi kuhambe njani abaningi lizakhumbula ukuthi babotshiwe ababengabalweli bempi yenkululeko laba abangu-39 almost 40 besetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho ngemva kokukhona nangokuthi okuyimadlana abakuholayo kuncane kakhulu kodwa singakangeni kwindaba lezo siliphe phela i-update ye-COVID-19 izolo akekho obhubhileyo eZimbabwe okuzindaba ezinhle i-good news lezo kodwa kulaba ngu-72 abahlolwe bafunyanwa belo mkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi njalo kuhlatshwe abangu-5797 ijekiseni yakuqala kuthi abahlatshwe esibili bangu-8424 meaning ukuthi abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebengu-3.2 million whereas asebehlatshwe esibili bangu-2.5 million. Asehlile kakhulu amanani abantu abahlatshwayo kulezi nsuku kanye labahlolwayo ngitsho labatholakala belawo lumkhuhlane okuyinto enhle njalo sebebhubhile bona ngokusweleka kwenhlanhla sebengu-4675
maf. Tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu palife talk chatiri kukupai nemusi wechishanu kudai apo nhasi tiine gango tichange tiri kutarisa zvizhinji zviri kuitika munyika asi tichitanga panyaya yecovid-19 nenhomba yecovid-19 tichitarisa zvakare zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika tichitarisa nyaya yezvirango zvakatenderwa nyika uyezve nemunyarikani mukuru anga ari munyika UN Special Rapporteur amai Elina Doha nezvavakawanikwa vachiparura uyezve nezviri kutaurwa nemapatso anopikisa akadai seNBC Alliance pamusoro pezvinyorwa izvi tichiona kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa savanzwa nhasi vachitaura kumusangano wavo weZANU-PF kuti vari kufara nezvakawanikwa zvichibuda muzvinyorwa zvaamai Doha panyaya yezvirango zvakatemerwa nyika saka tichange tiri kukurukura nemabato iwaya tichitarisa zvakare zviri kuitika panyaya yekusungwa kwakaitwa vaimbova varwi vehondo yerusununguko kuti pari zvino zvamira sei tinoona kuti pane vamwe varwi vehondo yerusununguko vanosvika ivo 39 vakawanikwa vachisungwa muHarare musure nokunge vawanikwa vachinyunyuta vachiti havasi kufara nemari dzemu dzavangati dzemudyandigere dzavari kuwanikwa ivo vachipiwa pari zvino asi tombotanga nekutarisa pamusoro pemamiriro akaita nyaya yedenda recovid-19 bazi rezveutano rinozivisa kuti kubva nezuro October 28 Zimbabwe yava nevanhu vanosvika ivo 132,880 vakabatwa nedenda iri recovid-19 kubva denda iri ratanga muna March gore rapfuura totarisawo vakawanikwa vachibatwa nedenda iri vakarikunda vari pa127,596 tozotarisa vakabatwa nedenda iri kubva muna March kusvika pari zvino vakawanikwa vachishaya vasvika ivo pa4675 tozotarisa nyaya yenhomba yedenda recovid-19 hurumende uyezve nebazi rezveutano vanoti ivo vawanikwa ivo vachibaya vanhu vanosvika 3.2 million nekudaudzira pasi pechirongwa ichi asi chirongwa ichi vanofanira kunge vachibaya vanhu vanosvika ivo 10 million kuitira kuti chiwanikwe chichibudirira uyezve vanhu vawanikwe vachiwana yavanoti ivo herd immunity tozotarisa manew cases akawanikwa nezuro anosvika ivo pa72 asi bazi rezveutano rinozivisa kuti pane nhaurwawo yakanaka yekuti hapana akashaya nezuro kubva kudenda iri recovid-19 saka ndo zvatiri kubva kutambira pari zvino pamusoro penyaya iyi yedenda rechirwere checovid-19 tombonzwa zvanga zviri kuitika muHarare pamusoro peavo vakawanikwa ivo vaive varwi vehondo yerusununguko vakawanikwa ivo vachisungwa mushure mekuratidzira kana mushure mekunyunyuta pamusoro penyaya dzemapendeni avo avari kuti ivo haana kukwana regaitinzwe zviri kutaurwa negweta ravo pane zvaitika muzuva ranhasi.
When the war veterans appeared in court this morning, we made complaints against the police in respect of two matters, that the war veterans were over-detained and also that they were not informed of the reasons of their arrest. So having made that and made an application for remand, we then proceeded to oppose being placed on remand. So judgment has been set for tomorrow at 11:15. Thank you, ladies and gentlemen.
Aiwapo tikunzwa zvabuda panyaya yeavo vanorwira yatingati vakarwa muhondo yerusununguko pavanga vari kutaura ivo pamusoro pemamiriro akaita nyaya iyi yekusungwa kwevarwi verusununguko ava. Asi ndinoona kuti parizvino rikaitimbodzokera panyaya yatanga tiri kukurukura nyaya huru yezvirango zvakatemerwa nyika. Antunga.
Yebo, kwabasanda kusixhuma singumsakazi weStudio 7 njalo sikuhlelo lwe-Live Talk. Njengokutsho kwethu ngaphambilini, sibone i-MDC Alliance namuhla isithi yona kayivumelani lokwethulwe ngu-Alena Dohan, isithunywa se-United Nations kudaba lwezijeziso. Sibone ubaba uTendai Biti ongomunye wabasekeli bakaNelson Chamisa. Especially press conference, city, Alena Dohan was clearly biased. Ngoba, igalalelanga abakukhulumile, ukhanya obeyamele, kucelele ZANU-PF la kuhulumende. Ngokunjalo uBiti uthi sebebhalele i-United Nations bekhonona ngalolo daba. Asizweni amazwi akhe ngamafitshane.
Good morning, ladies and gentlemen. We are very indebted as usual that you have blessed us with your presence here. To deal with our official response to the report by the special UN special rapporteur on the negative impact of coercive measures, Ms. Alena Dohan, who has been in Zimbabwe between the 17th of October and the 27th of October, and who presented a final report yesterday. We have procedural issues and procedural concerns. We have substantive concerns that we have, and I will raise the same. So on procedural issues, I want to place it on record that as a party, we have written a formal letter of complaint to New York, to the UN, about the conduct of Ms. Dohan, the omissions and commissions, and we hope that the UN will formally carry out an investigation to validate our complaints, and we hope that they will acknowledge our complaints. We believe that we're an important stakeholder in this country. We are the biggest political party in this country. Our president polled over 2.6 million votes in 2018. And therefore, we have a legitimate local standard, a legitimate footing in raising a complaint on behalf of the people of Zimbabwe that we represent, both at home and abroad. The first complaint we have related to the bias in the consultations by the UN Special Rapporteur. If you look at a program which is a public, it was dominated by public authorities. So it is as if she came with a mindset of doing a one-sided subjective consultation with the government and with government officials. The reference to consultations with political parties, the reference with consultation to us in particular, in our respective view, was just lipstick, cursory, and indifferent. And I want to make reference in particular to our own consultation.
That's Tendai Biti, the MAV, the MDC Alliance Vice President. It's a long statement, about an hour. That's, you know, how long he addressed the press conference. But for now, I think that kind of sums up his message in that press statement today, accusing Alena Dohan of being biased towards the ruling ZANU-PF party. And that's after Alena Dohan issued her report yesterday saying that the U.S., Britain, Canada, and Australia must lift the sanctions that they imposed on ZANU-PF officials, as well as companies with links to these to the ruling party, because in her words, those sanctions are hurting the people of Zimbabwe. But the MDC Alliance clearly disagrees, Marv.
We are lucky in Tsunga to be joined right now, actually, by Mr. Regis Vusango Ocharumbira of the ZANU-PF, and then Mr. Godfrey Kurawone of the MDC Alliance. So let's take a listen to what they have to say from the statement of Mr. Biti. We'll start off with Mr. Charumbia. What says you?
Thank you very much, Sister Loveness, and my brother there, and also the listeners. Greetings to Kurawone there, Godfrey. Well, I want to start my statement by thanking the UN for sending an envoy to Zimbabwe. I remember very well the words of Comrade Robert Mugabe when he was saying that after these sanctions were imposed on Zimbabwe, he clearly said there is not even one African country so far that is supporting Zimbabwe. There's not one African country so far that is supporting Zimbabwe for these sanctions to be removed. And he was saying it's very unfair that we as African countries, we are not coming together, not looking ahead and see what these hegemonic powers like the United States are trying to extend their imperial behaviors to poor countries or to countries that don't have the power like them. Now, after years and years, we've seen that that call has gained gravity to now that Comrade Edi Mnangagwa is leading our country. We have seen the United Nations sending a rapporteur to Zimbabwe to assess the impact caused by these illegal measures. And after she compiled a report, she has seen how these sanctions have impacted Zimbabweans. The livelihood of our people, every sector of our life has been crippled by these illegal sanctions, which were imposed on us because America and Britain wanted regime change, so they formed a political party called MDC. And they made sure that they wanted to remove the government through constitutional means. The rapporteur made her own assessment, and she clearly indicated that, yes, these sanctions are hurting Zimbabweans and the country at large and the government and the operations of the government. And now you would see that a party that has been hegemonically sponsored in the behavior, every time when there is somebody or any organization that supports the government, that looks at the party and see the reason why these sanctions should be removed, the MDC comes and say,
let's give a chance to Mr. Kurawone to give us his take on what you've just said, Mr. Charumbira. Let's now go to Godfrey Kurawone of the MDC to comment on what Mr. Charumbira has been saying regarding this.
Thank you very much, Sister Marvelous. Firstly, I want to dispute the argument by Comrade Charumbira that America and other states created MDC and imposed sanctions. That statement, I think, is not true. We all know how MDC was formed. we all know who formed MDC. So for me, I want to tell Mr. Chalamila that here you're addressing the Zimbabwean people who know what is happening back home, who know how MDC was formed. We cannot live by propaganda. That one that was used by Joseph Goebbels long back ago, and it cannot work anymore. Right? Secondly, I had a feeling, Marvelous, that ZANU-PF want sanctions to remain. ZANU-PF want these terrorist measures to remain so that they have an excuse of misadministration. Once the sanctions are gone, they won't have any other excuse of misadministration. Why am I saying so? If you look at their stance, they want America, Australia, UK to remove sanctions, but they're insulting them each and every day. Is this how you do if you want those sanctions to be removed? Is it how you approach when you want those sanctions to be removed? So the fact that they're always on offensive, it clearly shows to me that they don't want these sanctions to go, so that they have an excuse to the Zimbabwean people why they are failing to run this country.
Mm-hmm. And Tunda, you can go ahead and... Mr. Chalamila, you wanted to say something, but before we go to you, let's give Tunda a chance to be able to maybe say in the early what you have just said, because I see now you've been saying a lot. Tunga, I'm not sure if you can unmute yourself from your end. We are trying to unmute Tunga, but in the meantime, Mr. Kurawone, you can go ahead and just give us why you think ZANU-PF doesn't want to remove these sanctions, because I see we have a bit of a glitch in unmuting Tunga. But let's...
Okay, so I was saying, if these guys really want these measures to go, they know the best approach to use. They know that being offensive will not solve anything. They know that attacking America will not solve anything. They really know that. And this is why they are continuing attacking America. This is why they are continuing attacking EU and other parties, because they want these things to remain so that they always have an excuse of misgovernance.
Mm-hmm.
Yes.
Munenge muri kuda kuti masanctions aya asaende kuti mugare muchiona kuti mungaite sei kuti muwane wokuwanikwa muchiti ava ndo zvikukadzisa kuti zvinhu zvisafambe munyika.
Thank you very much. I don't know if this is the Kurawone who was a councillor in Mashingo. If he is the one, I think it's a disgrace to have a councillor like this in our province, especially in the province, the town where I come from. It's a disgrace. Because you cannot play race psychology first. This is political grandstand. This is what exactly you as FDP people have been fed. Food has been fed. Every time you turn around the table, when you know for sure you're completely wrong, when you know for sure you've been proven by the UN, that the sanctions that you are actually asking right now, you have the statement from BT was saying he's going to write a letter to complain. Why are you complaining about a commission that was sent by UN to come and look at our sanctions? Now you are telling me that those sanctions, ZANU-PF doesn't want the sanctions to go. If you are saying ZANU-PF doesn't want the sanctions to go, then why are you not letting Bonifaz, United States, unblock our business people, the likes of Kudata Gray, the likes of our ministers, remove them from sanctions? You are the ones who is crippling us. Now you are playing reverse psychology, say ZANU-PF does not want sanctions to go. This is just the nonsense. This is just the bootlicking the United States. You know what? Godfrey Kurawone, let me very explain this to you. If I were to run in that council with you, I think you are going to get zero, because this is not politics what we are doing. You understand? You have to look at this way. If you know for sure you are from Mashingo, where I come from, you look at the council. I know the writing. You were a councillor.
Mr. Chalamila, let's go back to the issue at hand. Tunga, if you can join in there, because we will otherwise, we don't have enough time to go back to the council and what's happening in Mashingo. Let's go back to the issue of sanctions. And Tunga, pindre atinzo.
Yebo, ba koloma lapa ubaba uregister Rumbira liamuza ziyangu kilana lapa lo Godfrey, Kurawone, ukansela wa MDC, ubaba Rumbira ngwe ZANU-PF. bayaphikisana lapha ngodaba lwezijeziso. Uyachinga uCharumpiro uthi hhayi okhulunywa ngukurawone udaba lokuthi iZANU-P F ye ngafuna ukuthi izijeziso zihambe akuqondanga. Kwaba ngaba besanda kungena kuhlelo lamhlanje sixoxa ngodaba lwezijeziso ezafakelwa amalunga eZANU-P F lamankampani alobudlelwano laleli bandla namazwe afana leMelika leBhilithane. Sibone umsekeli kababu Nelson Chamisa utenda ibiti siba lo mhlangano lentatheli izindaba namuhla sithi yena kabavumelani logwalo olwethu lwe isithunywa se-United Nations u-Alena Dohan izolo ngoba okwakuqala bathi ube biased towards uhulumende weZANU-P F. Uthi abantu akhulume labo abaningi babo yiziphathamandla zikahulumende. Ngokunjalo uBiti uthe udaba lokuthi izijeziso lezi zilimaza kakhulu uZulu weZimbabwe ngokunjalo kumele zisuswe. Uthi bona bakufunayo ukuthi ngempela udaba loku lwe-isolation eZimbabwe lulungisiswe. Kodwa izijeziso ungakhangela iZimbabwe ilobudlelwano obuphakemeyo lamanye amazwe kuyathengiselwana as opposed to argument eZANU-P F yokuthi izijeziso lezi zivimba esingathi yi-trade. Ngokunjalo uBiti uthi hayi kabavumelani laye la kancane ngoba ineni case uthi ubiased towards uhulumende umuntu lo. Ngakho bathi bafuna i-United Nations iphenye lolu daba. Yena uDohan abailaleli news izolo kumbe ababukeleyo limbonile khuluma egqiba uhlelo lwakhe uphenyo lwakhe sithi hayi izijeziso lezi lomthelela omubi zivimba iZimbabwe ukuthi iboleke izimali emazweni atshiyeneyo kubo-IMF kubo-World Bank njalo zivimba intuthuko. Uhulumende uyehluleka ukuthola imali yokuthuthukisa uZulu kodwa uBiti labe-MDC Alliance bathi hayi okubulala umnotho okwenza iZimbabwe yehluleke ukuboleka izimali kubo-IMF lakubo-World Bank ikuthi kayibhadali izikwelete zayo, ingaphiwa imali kayisabiseli. Yikho okwenza umuntu engatholi izikwelete kumbe ilizwe elifana leZimbabwe lincitshwe izikwelete. Asimzweni lapha uBiti ekhuluma eqhubeka njalo ekhuluma ngodaba lwesijeziso lolo.
There must be discussions on the constitution, which in 2 years, the government has mutilated through constitutional amendment number one and number two. There must be discussion on harmonizing our country's laws to this constitution. I made reference to the ZBC a few minutes ago. Is it not an atrocity that 41 years after independence, we still have in this country one broadcasting house, which I notice continuously wins awards for the best broadcast of the year at our Zimbabwe International Trade Fair annual. Is that not ironic? The issue of corruption, freedom of the person, freedom of movement. So in this regard, as Professor Walshman Mube stated 2 years ago in this, 2 days ago in this very garden, we support the newfound attitude and expression by the SADC, by SADC, and the African Union of making a connection between the ending Zimbabwe's isolation and addressing the key fundamental challenges that are affecting Zimbabwe, which are the issue of contested elections, which is the issue of contested leadership, which is the issue of lack of leadership, vacuous leadership, ideologically bankrupt leadership. The issue of corruption and the extractiveness, the issue of lack of accountability and impunity, the issue of abuse of law and the absence of constitutionalism in this country. These issues are a total package and they cannot be delinked. So that is our position. Don't second guess us on this clear and unambiguous position. With that remark, I now want to go to our reservations with Ms. Dohan's statement, both the interim statement, which she
Liyamuzwa lapho ubaba uBiti ukhulume ngenye point mavi eqhakathekileyo udaba lwe corruption. Esizwe uDohane la ekhuluma ngalo izolo uthe uhulumende kamongameli Mnangagwa kumele elungise udaba lwe corruption ngoba kule nkohlakalo eningi elizweni. Kodwa aphinda kutsho iMDC Alliance engavumelani lakho ukuthi izijeziso lezi zibangela ukuthi kube le corruption elizweni. According to Dohan, the sanctions are causing corruption in Zimbabwe, but the MDC says no, it's the other way around. These people were sanctioned because of corruption. People like Tagwire, like Mr. Charumbira was saying there. So ilo utaba esingalo uDohane ukhuluma isiyale iMDC layo ikhuluma isiyale ukhulume njalo uDohane ngokuthi iZimbabwe kumele ilungise indaba zama political reforms initiate a dialogue kulungisiswe esingathi into zabo rule of law amalungelo ahlonishwe mafu
vacharumbira pindira itsinzwe pane zvakazvikutaurwa na vabiti veMBC panyaya iyo iye kuti nyaya yehor ndiyo yatoita kuti masanctions avepo noti zvakataurwa muripoti.
Well, ndinotenda sisimave. I think zvandinoona zvinoitika kuna vabiti semunhu wa lawyer handiti hazviratidzi kunge munhu anoshanda ku law firm kana ane law firm because hatingarambi tichiita merry-go-round ekanzi. We can auya tika akauya akatumwa ne United Nations kuti auya azeta ma assessments ake kana apedza kuita ma assessments acho because she went around and had my meetings ne ma political parties and looked at the situation on the ground by herself and her team and they compiled the report iyoyo ndakagona kuti no it's wrong andifunga kuti zvinoita kuti iwo ukaenda kuchikoro ana teacher wobva amaka teacher womaka wokupa 5 out of 10 yoti no yoti aifana kuwana 10 out of 10. I think there should be a different approach if they don't agree with the result yakadi yakaitwa ne UN kuZimbabwe nokuti tese tinoziva kuti nyika dziri pano pasi dzese dzakabanzwa ne United Nations ndo inotora zvichemo zvevanhu vese. Saka kana taka kuona isusu a certain political party yakuita disagree ne zvirongwa zvinenge zvaonekwa United Nations. I think there we have a problem as Zimbabwe. Taka kutoona kuti problem yedu chaiye pama political parties edu ari muZimbabwe iri kubva kuparty EP. Ndichipedzisa ndava kuti party yeMDC ndataura kudhara kuti iparty yakaitwa foreign sponsored. Iri kuramba ichipiwa sponsorship yayo zvikuru sei neUnited States of America. Izvo zviri clear. Anoda hake kuramba, unogona kuramba nokuti unenge achibenefita from MDC Alliance or from the MDC party. But munhu wese anozviziva, ndosaka achiona kuti iyo UN yacho yakauya ikatotaura kuti hatidi kuti imwe political party disadvantage the other how the country should gain or get support from the United Nations, from World Bank, from International Monetary Fund. Why is it that kana munhu achiti ndakaenda ndikasunga kuBritain ndikasunga kwakati UN yoya yoti we don't want vanhu vanosunga kudero imi as a political party itai politics dzenyu dzisiri dzokudzvanyirira imwe party of getting assistance inobatsira the citizens of the country. Saka zviri very simple sister Mavis, I'm ending now, zviri very simple to understand kuti MDC Alliance kuramba achiona maZimbabweans achisafa nokuti kana vava vasingadi why can't they also write agree some of the sentiments dzabva kuUN delegation. Mungoona here imi kuti zvese zvabva kuUN delegation zvese report yese yanyorwa iri kunzi yese yakadaro yakatoshata toda kuti icondest. Saka zvinoreva kuti MDC Alliance iparty yakanga ichida kuuya masponsors acho anoda regime change. Saka zvabva zvatotaridza chokwadi kuti ari kusapota nokusupplya MDC Alliance nemaoperations ayo ndeapi. Ndinogona kuzoti kana mukandipa time ndozoona kuzokupai more detail about foreign relations policy yoku America, kuti what was their response to that report yakaitwa ne UN.
Tinotenda apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Regis Charumbira veZANU PF pane vari kubvunza Barbara Gwangwara Tanyanyi vari kubvunza kuti ndiana vari kutaura ndiva Regis Charumbira veZANU PF regai timbonzwa kubva kuna Godfrey Chiraone weMDC Alliance.
Thank you, Sis Marvelous. I want to say it's very unfortunate that Mkuma Charumbira, he, instead of focusing on issues, he's focusing on personalities. But I would want to focus on the real issues here. What was said by VPBT is very correct. In the sense, if you look at my videos, when ED got into power, he was very clear when he said that don't moan about sanctions. That's ED who said it himself. Mutangwa, before they got into government, there's a video circulating when he said, let's not cry about sanctions. If you cry about sanctions, see how people are declaring. That's Mutangwa in his own ways. And then a few years after they fail, they start blaming sanctions now, right? So I'm in agreement with what the VPBT said. Kuti, no, it's not about sanctions. It's about corruption. It's about misgovernance. And I want to address the issue. Kuti, these sanctions, they did not come from the blues. They did not come from nowhere. Zakauya because of the behavior of ZANU PF. And in response to Doha's report, the Senate of Foreign Relations Committee, the Senate Foreign Relations Committee in United States of America, they wrote a statement which they said, another year, another hollow anti-sanctions campaign from the government of Zimbabwe, full of rhetoric instead of change. The U.S. is consistent and clear about the path to better relations. Stop the corruption. Stop the human rights abuses. Pursue real political and economic reforms. That was very clear. So the reasons why sanctions were imposed are the same reasons which should be addressed first before the sanctions are removed. It's very simple. So the onus is upon ZANU PF either to change or not to change. So it's upon them. They must not cry. They must just change. They must just reform. Once they reform, everything is done. Simple.
I want to say, the Bonds, Wapane Urukuro, Yataita Shakari, Namushare, Gladys Flachwayo, the Battle Rory, the MDC Alliance, Pavangava Kutaurao, a Pansoro Pay, reports EOE, Ya Amai Doha, Vastaurao, Ivo Timonero Avo, and the Equity Chief Special, Waka Wankovachi, Wana Kano Sangana, and our gatings.
Isu sebato e movement for democratic change. Tinonzwa kushushikana. Shukuru sei tatarisa nyaya ya Buddha mu mission yenhumwai yabva ku United Nations. Chekutanga chanenga kuda kutaura nezvacho ndezvekuti tinobatikana ne process kana kuti tinobatikana nezvakaitwa na special rapporteur maererano nekutsvaga information kwavaita kune maboka akasiyana siyana zvichisanganisira maboka akazvimirira mapato anopikisa vehurumende nevamwe vakadaro. Tinonyanya kushushikana nekuti musangano watakaita navo wanga usiri musangano wakamira zvakanaka. Takaona sekuti conduct yavo yavakanga vanayo musangano umomo yakanga isina kumira zvakanaka. Nedzimwe nguva taitofunga kuti dzimwe nguva tatove muturongo kana kuti tatove mumataredzi mhosva nemibvunzo yavaibvunza nekabvunziro kavaiita. Uyezve tiri mumusangano umu tiri pakati pehurukuro. Takabva tatoona kuti statement United Nations Special Rapporteur ava yakanga yatobuda. Chinova chinhu chisina kunaka nekuti zvinobva zvaita sokuti vakatobva vane mashoko uye vakatobva vane statement pavakabva kuGeneva vanga vasinei nezvanga zvichataurwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvavaisangana nazvo. Taifungawo kuti isu tinofanira kupiwa mukana wekuti titaure navo tichitaurawo maonero edu panyaya iyi mushure mokunge vapa statement yavo, asi isu takaona kuti statement yavo yakatobuditswa ndofunga around 4 o'clock so 27 October. Yeti isusu takanga tine meeting kubva na 3 o'clock kana 5 o'clock. Zvinoreva kuti statement yavo yakatobuditswa tiri pakati pemusangano wedu. Saka izvi hationese kuti zvinhu zvakanaka. Saka process wise tinofunga kuti process yavo yakanga isina kumira zvakanaka nekuti process yavo haina kupa vanhu vakasiyana siyana nguva ngekuti vataurawo zvavanofunga maererano nemission yavo nezvavaitsvaga information yavaitsvaga. Totarisazve zvakazobuda mustatement yavo. Tinoona isu kuti vari kuti ivo nyaya dzemasanctions ndo dziri responsible for my problems ese atiri kuona ari muZimbabwe. Vakataura nyaya dzehealth, vakataura nyaya dzeeducation. Zvinova zvinhu zvatisingawirirani nazvo. Nekuti isu tinofunga kuti nyaya international isolation yeZimbabwe inofanira kutarirwa, ichitarirwa mviro dzayo. Kuti chakamboita kuti Zimbabwe ive isolated at an international level chii? Inyaya dzemahuman rights, nyaya dzekumbunyikidzwa kukodzero dzevanhu, nyaya dzerule of law, kushayikwa kwerule of law, breakdown of the rule of law, inyaya dzekubiridzira sarudzo nehumwe utongi husina kumira zvakanaka. Zvakatanga kuitika kubva kuna 99 kuna 2000 zvichienda mberi zvakadaro. Saka hatigoni kuti titaure nyaya yeinternational isolation yeZimbabwe tisina kutaura nyaya dzekwa zvakatangira. Uyezve tikatarisa nhasi tinoona kuti maproblems aya akanga ari kutaurwa nenyika dziri kuchamhembe akaita kuti vape zvirango izvi. Maproblems iwawo tichingori nawo. Tarisai muone izvezvi president wedu vaNelson Chamisa vari kuita manational tour vachifamba kumarural areas. Asi vari kumbunyikidzwa ukoko kumarural areas. Tiri kuona mota dzavo dzichitemwa, tiri kuona masupporters edu vachitagetwa, masupporters edu vachisungwa, tichitorerwa mota dzichipwanywa nezvinhu zvakaita seizvozvo. Zvinotitaridza isusu kuti muZimbabwe hamuna rule of law. Nekuti dai manga mune rule of law, mapurisa anofanira kunga achisunga vanhu vanoita zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka hatingatauri nyaya dzemasanctions tisingatarisi maproblems ese atinawo. Totarisazve nyaya dzecorruption. Tiri kuona isu kuti tiri kuruza mari yakawanda chaizvo nenyaya yecorruption. Tarisai muone zvinhu zviri kuitika mugold mining. Tiri kunzwa isu kuti kune maillicit financial flows, mari dziri kutorwa dzichiendeswa kwana Dubai kwana South Africa. Mungave muchiziva nyaya yaHenrietta Rushwaya uyo akaonekwa ane 6 kgs dzegold achienda nadzo kuDubai. Ndo zvinhu zviri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviramba zvichitambudzika, kwete nyaya dzemasanctions. Saka tinofanira kutarisa maproblems ese atinawo munyika ari mukati togadzirisa. Tikagadzirisa nyaya idzodzo dziri muno munyika, zvimwe zvese zvinotinakira semaZimbabwe. Saka isu hatiwirirani na UN Special Rapporteur paanotaura iye kuti masanctions ndo ari kukonzera dambudziko remuZimbabwe. Isu tinofunga kuti dambudziko remuZimbabwe riri kukonzerwa nezviri kuitwa
tichitaurirana
muhurukurirana dzekuti topedza sei matambudziko. Nekuti governance crisis yemuZimbabwe iri governance crisis yemuZimbabwe ndo yakonzera kuti tinge tine machallenges atinawo nenyika dzekutamhenda. Saka tinofanira kugadzirisa governance crisis iyoyo through hurukurirana. Tinotambira zvakanyanya mashoko anobva kusouthern african development.
Aiwa, tikunzwapo hurukuro yataita namuzvare Gladys Hlatshikwayo. Asi tisati tozoenda, kana muchida kuiteerera munogona kuteerera pastudio 7 tichange tinayo ipapo nekuti yakati rebei. Saka tida kuti timboodzosa vezanu PF vauyo vachitaura pfungwa dzavo. Munogona kupinda zvakare, hatisi kukuonai. Regai timbopa mukoma mutungamiri mukomo mukana wekuti vapindewo vachitaurawo pfungwa dzavo nezvanga zviri kutaurwa, vachibvunzawo kune vamwe zvazviri kutaurwa namuzvare Hlatshikwayo. Taurai henyu.
Hongu mafu, ko vacharumbira vachiripo here parunare?
Vacharumbira vari kuedza kupinda muchirongwa. Regai hatiri kuvaona, but picture yavo handisi kuiona. Regai vapinde zvakare, but varipo. Taurai henyu.
Okay, bosi, ndanga ndichida kuvabvunza kuti nhomwa yeUnited Nations ihongo iri kuti zvirango ngazvibviswe, asi iri kutiwo hurumende ngaigadzirise nyaya yeuori nyaya yeutongi hwejekerere uye kuitwe mareforms nyaya dzerule of law dzigadziriswe nenyaya dzemahuman rights violations. She was very clear on that. Saka I'm curious kunzwa kuti vacharumbira vari kuzvionawo sei.
Vacharumbira ndiri kuvaona but handisi kuzoti vari kutinzwa here regating voyedza kuti tiri vacharumbira muri kutinzwa here kunyange tisiri kukuonai. Ndofunga kwavari netiweki ya haisi kufamba zvakanaka but ticharamba tichiedza kuti vapinde muchirongwa tinzwewo pfungwa dzavo asi regati unzi vakuraone tichiedza kuti tibate vacharumbira rega tichaedza kuti tivabate pafoni vakuraone taurayiwo tinzwe zvanga zvekutaurwa nama zvinofunga chikwadi tichimbomirira vacharumbira.
So inini I want to say kuti vacharumbira muri kuvaomesera because what he is saying is what he was told to say. He can't say anything further than that. So further interrogation, because Posen Yao Leva, you know, Mirai Pap. But I don't know why is it difficult for them. I don't know why is it difficult for him, Mr. Charumbira, to actually believe that what comes first must be addressed first. Before the second thing was is addressed. So firstly, the issue which is part of the violation of human rights, part of corruption, upon our political reforms, upon misgovernance, all those things must be addressed first. And once those things are addressed, automatically these restrictions and sanctions, whatever they want to call them, they will go.
Asi vakuraone tokonawo vaNick Mangwana vanova secretary kubazi reinformation hanzi uyezve vari nhengo yezano PF hanzi nava Mangwana vachinyora paTwitter hanzi very instructive hanzi imimi ndimwe ndizvo zvamuri kutaura izvi about Zimbabwean courts hanzi muri kutari biased Zimbabwe Electoral Commission muri kutiri biased or captured. IMF muri kutiri biased or captured. SADC muri kuti biased or captured. African Union muri kuti biased or captured. Hanzi yezvino izvi makuti United Nations iri biased food.
No one said UN is biased. But what our VP said was that the envoy who came to Zimbabwe is the one who is biased. Not the United Nations. Nobody said that about the United Nations. But the clear issue here is that, like what the VP said, Johan was also supposed to address the root cause of what caused the sanctions to come to Zimbabwe, why Zimbabwe was sanctioned. So if she says she don't want to address those issues, then obviously then you have every reason to say she's biased. Because what our gadzira chaita musoro uteme first hautari kugadzira kurapa musoro usisa kugadzira chikonzero. That's what VP Beat was just saying.
Hai le amuza lapo kuraone ngimbuzile ngoba uNick Mangwana oyisipata amandla zikahulumende plus elilunga lezano ubhalile lapha kuTwitter esithi ave MDC yonke into bayayisola bathi amakhosi izinkantolo ziyamele kuzanu PF izeki bathi yamele kuzanu PF, IMF, SADC, AU, ikathesi sebesithi iUnited Nations la yeyamele kuzanu PF. Kodwa ukuraone, Godfrey Kuraone ungukansila weMDC Alliance, uthi hayi akunjalo, ayisikho abakhulumayo ngeUnited Nations. Kabatsho ukuthi yeyamele kuzanu PF, uyakubeka sobala uthi ubiti, ubekhuluma ngesithunywa se-United Nations u-Alena Dohan ngokwakhe ukuthi hayi ikatshengisanga esingathi i-professionalism kundlela aphathe ngayo lolu daba. Ngokunjalo uyashukuraona ukuthi hayi kabasoli i-United Nations ijikelele njengenhlanganiso kodwa basola isithunywa sayo lesi esingu-Alena Dohan mafi.
Network yava isikuvabvumidza kuti vauye nelink chingovhunza tinzwe vari pafoni
Okay, ndanga nchiti va tsarumbira itakaonawo muzvare Allen Tohana achikurudzira kuti nyaze uori hurumende inofanira kuzigadzirisa nyaze rule of law hurumende inofanira kuzigadzirisa uyezve nyaya dzema human rights. Zvinova zvinhu zvinogara zvichitaurwa neAmerica neBritain zvichiti zvinhu izvozvo zvikangogadziriswa chete masanctions anobviswa. Muri kuzvionawo sei?
Right, ndoda kutenda zvikuru ne statement yakabva kuna Doha. Ii statement yakanaka zvikuru. I think government yeZambia yeZimbabwe inolidwa neZambia. Haisi yo government yoga in the world no iri kushupikana kana kuti ine ma challenges anenge achiuya within their reach akaita seiwawa. Asi tiri kuona isi kuti government yedu yakombetiti mangako vari kuita they've done it and vari kuzama kuramba vachiita kuti vaone kuti nyaya dzekudzema human rights dziri kutaurwa dzagadziriswa sei. Nyaya dzecorruption dzinotibhadza nyange isiwo vana vezimbabwe vese kungoramba chihwakuii pane pari kurukitwa corruption. Tinoramba tichingokurudzirawo kuti nokufunga kuti wo mutungamiri wenyika vachaita the best way possible yokuita rule out nyaya dzecorruption once and for all. Zvinova zvinhu zviri kutotambudzawo kana even government yacho panyaya dzecorruption because imwe corruption yacho ukaitarisisa icorruption yokuti inenge isina inenge ari ma-unfounded allegation anonetsa even commission yezaki kuti inyatse kufind out kuti corruption iyi inenge yaitwa sei. Saka zvinhu zvokuti it's an ongoing process of which corruption yacho iyi haisi kuzimbabwe chete zvandamboreva. Kune nyika dzakawanda dzisiri pamasanctions, nyika dzakawanda dzinovhaireta mahuman rights dzisiri pamasanctions. Saka isiri kuti masanctions tazvinzwa zvabva kuhuman rights envoy, tazvinzwa kubva kuunited nation envoy. Vataurawo negativity of the party and the government, vataurawo the negativity of the party and the government. Saka isu seZambia party tinoita welcome koti yacho iyoyo ine negative and positive, but tiri kutadziswa nenyaya yekuti tiri kuramba takatsikirirwa especially neunited states. Ndoba tinozodzokera isu kuti nyaya yedu yeunited states of America haisi yemahuman rights, inyaya yeregime change. Inyaya yekuda kungowana kuramba yakatsikirira government yezimbabwe, but isitiri kuti weisusu as a government as a party we are not going to yield tendencies hegemonic neimperial tendencies anobva from united states of America because tinozivana kuti no zvese zviri kutaurwa on the surfaces neunited states of America it's not what they intend to do. America want regime change from the time from 1999 they wanted regime change, and isu tiri kuti we are going to make sure that we win every election and continue yema human rights which is an ongoing process, dialogue and corruption and etc. But as far as an election is concerned, Zambia government will not be removed by any means but through the ballot. And on the ballot, we are going to make sure we will retain our candidates, Comrade Didi Mnangagwa, in 2023. Thank you.
Mr. Sharumbira, while we're on there, just in brief, the same question asked by Tunga, why is it difficult for ZANU-PF to really settle some of these calls for, you know, rule of law, for, you know, respect of human rights, for the sanctions to be lifted?
Thank you. Thank you very much. That's a very good question. As you know, Sister Magla and the viewers and the listeners, as you know that all the time, whenever there is an envoy that comes either from the United States or from the EU or from UN, there is always going to be something that comes from the MDC alliance. They always do what we call political grandstanding, where they bring their setup, their demonstrations or their protests. So that we are vanhu vemdc vazoenda kwakati vakarohwa vakadai zvazodai all these things ma setups anoitwa neMDC. Nokuti MDC Alliance inenge ichida kuramba yakachanisha Stare Zambia. And nobody so unless MDC stops that kind of behavior, we will not have dialogue in terms of political dialogue with MDC Alliance. But if they are free to come, if they want to come to Poland, the door is open. But we are not going to listen to anything that comes from their corner so long as they want things to be discussed on the street. We don't do street politics. Our politics is all constitutionalized. We follow the rule of law. The rule of law, we follow it. But in the MDC Alliance, always...
Mr. Sharambira, if you can hold on there, unfortunately, your line is breaking up. And Tunga, I'm not sure if you were hearing what Mr. Sharambira was saying as we wind down. And I seem to have also lost in Tunga, so I'm not sure. Sometimes this happens on this program, so I'm sure he'll be joining us shortly. But we were hearing there from Regis Sharambira of ZANU-PF, and I'm hoping that Tunga Nidinkomo, my co-host, will come back. But this happens a lot due to connectivity. But we had on the program here as we wind down. Thank you so much, Vacharumbira. I think you can just say something in brief, like 10 seconds, because you are the last guest here. Unfortunately, Godfrey Kurawone also dropped, so you can say something quickly as we wait for Ntunga Nidinkomo to rejoin us.
Thank you very much, Sister Marvelous. I think what I would like to say is we want to thank the government of Zimbabwe, which is being led by Comrade Hizim Nangagwa. And I also wish the ZANU-PF party on their conferences that are happening throughout the country. I think Zimbabwe is looking towards prosperity.
Mr. Sharambira, thank you so much. I'm going to go straight to Mr. Kurawone, who is joining us, because we left with like a few seconds. Mr. Kurawone, if you can give us your last word.
Okay, fine. She's marvelous. I want to say, kuna to the Zimbabweans, what is said by Nkoma Charumbira, that the typical ZANU-PF, they don't want to admit the wrongs they've done. They don't want to admit kutivarukutaza papi. You know, the corruption is everywhere, and they are not doing anything. Like he's saying, they are doing something, the president is doing something, they're not doing anything. They're doing what we call catch and release, just to pretend as if they're trying to do something when they're actually not doing anything. People were killed in August 2018. Nothing was done. People were killed in January 2019. Nothing was done. Right now, we have got Comrade Magombe Ruzivishe, who is in prison, just only for exercising his democratic right. We have four people who are in prison in Kadoma right now, who are serving 7 years for demonstrating, just for exercising their constitutional right, right? And now our president is moving around the country and he's being attacked each and every day. People are...
Thank you, Mr. Kurawone. Unfortunately, time is really not on our side. I have to take in my co-host, Ntunga Nidinkomo, to just round up and thank our guest, and then we are off air.
Well, Mav, I don't know what happened. I found myself rambling and I was talking to myself. The 39 war veterans arrested for demonstrating over low pension payouts on Tuesday have been released on 5,000 bail each by a Harare magistrate.
Vachinzwa badare mari yechibatiso inosvika iyo 5,000 bonds. Asi tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu vaGodfrey Kurawone veMDC Alliance, vaRegis Sharambira veZANU-PF. Tanzwa zvakare kubva kuna vatendai biti the MBC Alliance na Muzvare Gladys Hlatshwayo, the MBC Alliance, vachitaura pamusoro penyaya yezvirango uyezve pamusoro pezvinyorwa zvakaitwa izvo naamai Elina Doha, the United Nations. Ini ndini Mavo Sipanganya uye ndiri muWashington. Siti muve nezvakanaka.
Enda mutungamiri komo.